Amafumi vao za Studio 7 kuti basa ravi kufamba mukanzuru yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzuru makomiti akaita serinoona nezvebudget mvura kuburiswa kwemashoko kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Saka tine tarisiro yokuti zvatavaisa mumakomiti tanga nemakansela akakwana vaakuchikwanisa kuchisevenza kuti vachigadzira kugara kwakanaka kwemaresidenti.
Patavabvunza kuti zvavaita zvichatambirwa nehurumende here, vamafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurugota rezvimatunhu vaJulai Moyo vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vave kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagari vemuHarare. VaDanford Ngadziore vekuward 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Doche redu hombe harizve kurwisana zvenda uri kuvarwisa uri kuvapanyira. Pandiri kunoti izvo toita sekutifomalize vanhu vari informal trading kuti tiri zvese vanotengesa oro vanoita zvavanogadzira zvivezo zvakasiyana siyana vakwanise kubhadhara something kusite of Harare. Pavanobhadhara something zvoreva kuti izvo site of Harare yakuwana warevenue zvakare iwona but izvozvichiita hazvitiki vanhu ivo vatina kuvagadzirira. Saa tinokuti each and every area inge ine nzvimbo yatinogadzira panotengesera vanhu vachiita zvinhu zvavo zviri pamutemo.
Kanzura weward 14 amai Kudzaika Dzombe avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburiswa kwemashoko nekomiti inoona nezvevashandi vati chinangwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashandi vakafara.
Chandingavimbisa vagari ndechekuti tinonzwa vagari vachitaura nguva nenguva kuti mashandiro anenge achiita vashandi vekanzuru anenge asingavafadze. Ukataurawo nevashandi vachona vekanzuru vanenge vachitaura kuti vanenge vasina zviwanikiswawo zvinokwanisa kuita kuti vaite basa ravo nemazvo. So ndirimo mukomiti imomo ndinenge ndichida kuti ndiedze kuona kuti zvese zvinyunyuto zviri kubva kuvagari nevashandi vekanzuru zvese zvinogadziriswa kuti guta redu riende mberi, vashandi vachifara, vagari vedu vachifara, basa richiitwa nemazvo.
Vatiwo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuru zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuru yavo. Mutungamiri werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese. Vati kurwisana kwemakanzura nekuti uyo anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Tiri kuda kuona chikuru ndechekuti iwo washandure kushanda kwekanzuru muviri wese kubva kune washandi wakuru kusvikira pane vari pasi pasi wachitaira maripotsi evagari nekufambisa basa rekanzuru. Zvimwe zvese izvo ngezvekutsvagirana kungotatsurana zvisina maduro.
Hatina kukwanisa kutaura nevaive vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe kuti vanotsigira here chirongwa chevamafume sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pavamutizwa nevamafume sezvo vamafume vaigara vachimiswa basa asi vachirwisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimosva. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residence Association vaRuben Akili vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvimatunhu nemadhorobha unopa simba rakawandisa kugurukota rezvimatunhu uye vati simba iri rinofanira kupiwa vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.